Patakataka kuuya zvinhu zvainge zvakaomba sokuti yanga iri nzvimbo itsva, asi paunenge uchigara uchisangana nehama neshamwari plus uchizvibatsirawo panyaya dzefundo, upenyu hwacho hwotanga kureruka. Pari zvino ndinoratidza kuti zvavanani chaizvo. Basa rangu nderokuchengetedza mabhuku nokubatsira vana vechikoro kuvapa mabhuku anoenderana nefundo dzavanoita. Iri ndo basa randakabva ndichiita kuZimbabwe. Asi pandakambouya kuno nekunetsa kwazvo kwemakwarifikeshen aya, ndakambotangirawo pasi ndichiitawo zvinhu zvakasiyana siyana kusvika ndakudzokera kubasa rangu chairo chairo makore mashoma nemapfuura.
Vakawanda vanotaura nyaya dzekuti ukanga wamboshanda kunze uko zvakaita sekuZimbabwe, hanzi zvinonetsa kuti upinde musistimu uchikwanisa kunge uchijaira. Imi makakwanisa sei kukunda izvi?
Ichi chokwadi, kupinda musistimu haisi nyore nokuti vanotarisa maqualification ako vokuudza kuti zvatinoda hazvienderani nezvouinazvo. Saka ini ndakakasika kuziva kuti kudzokera kuchikoro ndiyo kutondisolve nyaya dzangu. Saka uchiko wafunda chikoro chomuno ndiko kupinda musistimu kwacho nokuti vanenge vava kufundisa zvavanoda iwo. Saka ndo zvandakaita, ndakakwanisa kuita madegree maviri, masters library science ndikaita masters management. Saka zvakandibatsira kuti ndidzoke kuti musistimu.
Ndinozwa kuti vachirombo pari zvino vachiri kuenda kuchikoro havana kumira. Zvii zvavari kuverenga pari zvino?
Pari zvino ndirikuita PhD yeorganizational leadership pane imwe yunivhesiti yeMaryland. Vavaririyo kuda kungodzira ruzivo nokugadzirira upenyu hwamangwana.
Vazhinji kana vapinda musango sematauriro atinoitwa nevanhu vari kumusha, kana vaenda kudiaspora hanzi uri musango, vamwe vanobva vakanganwa nezvekumusha. Vachirombo vachine ukama here nekumusha?
Inini mwoyo wangu uri kumusha. Ndosaka kana izvizvi kutofunda kudaio ndinge ndichingorota kuti rimwe gore ndichadzokera kumusha ndondobatsira nyika yangu kuti isumuke. Saka ndinoramba ndakabatana nehama dzangu dziri kumusha neshamwari dzangu nevandakatsinzanawo kudhara ndogara ndinawo ndichivarangarira plus ndichitaura navo.
Zvii zvamuri kuitawo kubatsira mungava muno muAmerica mamuri kana iko kumusha, kumusha washa kwamakabva uko?
Ngatimbotanga zvedu nemuno muAmerica. Ini somunhu anofarira kumusha ndichingosvika muno muchandakataka kuita kubatanidza vanhu tikafoma sangano redu reZimbabwe Family Society. Iro iko zvino rakura zvokuti kwava nemasangano akasiyana siyana, asi pfungwa dzekuti vanhu vabatani muno muZimbabweni dzakabva pasangano redu. Zviri zvokumusha izvizvi. Mangwana chai chaiyo mangwana ndichina handiti ndine mabhuku ari kutonanga kukunda kuZimbabwe andakaunganidza kunoku achienda kuMidland State University. Saka ndoimwe pfunzo ndikumhainayo izvezvi.
Makasarudza sei kana kushara chikoro icho cheMidland State University?
Nyaya yemabhuku yaingova mumusoro mangu. Saka ndakaenda kune imwe yunivhesiti inonzi Salisbury University sezvo inewo basa rangu riri rokuchengetedza mabhuku. Ndokubva ndataurawo nevakuru vepayunivhesiti ndikati inini mabhuku emi musikadi muita sei nawo. Vakati tinoora sesa. Ndikati mamwe mabhuku aya ndinofunga kuti anogona kubatsira chaizvo mhuri yekuAfrica. Vakandipa mvumo yokuti ndokwanisa kuuya ndichisarudzawo ndinoda. Saka ndakangobatanawo neshamwari dzangu dzekuMidland State University. Ndakambosenza paMidland State University for 1 year muna 2000. Saka ndinoziva zvairi nenhamo dzavainadzo sezvo iri yunivhesiti ichirikungotanga. Saka ndakangotiga nditange neyunivhesiti ndinzoti fanuti kudiva ndamabhuku here. Vakabvawo vaitiwo mabhuku vanovada. Saka ndakazoenda kuSalisbury University kwava kundosarudza mabhuku, vanga vari mabhuku aisvika kuma3000. Saka inini ndaisarudza andaifunga ichasaurudzo rwangu semunhu anosenza basa rokuchengeta mabhuku. Ndakasarudza mabhuku andaifunga kuti anogona kubatsira kufunda kwevana veMidland State University. Saka ndakazosarudza 500.
Vamwe vanoita dambudziko rekuzobhadhariswa mitero kune zvinhu zvavanenge vatumira kumusha uku. Imi muri kuribata sei dambudziko iroro rekuti mabhuku amuri kutumira ekubatsira mozobhadhariswa zvakare mitero?
Zvenyaya yemutero veMidland State University vakati vanogadzirisa ikoko nokuti mabhuku akanangana nokufunda kwevana ekubatsira hakuna ari kubhenefita apa. Saka vakati nyaya yemutero vanogadzirisa ikoko kufedhuro. Asi inyaya futi inoda kuti ndinyatsokuongorora because hatisida kungogumira kuendesa mabhuku kuMidland State University. Saka tichada kuzogara pasi tione kuti tinga dila ne bazi ripi remtemo ku Zimbabwe asi ndinofunga kuti tichatanga nokutaura na ambassador kuno kuti tonotanga kubatsira ose
mashoko amungasiira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vachirombo
shoko guru ndero kuti zvivako wakabva saka tinoda kushinga matambudziko ariko asi ngatishingei tichisevenza tichiziva kuti kwatakabva ndekupi hatifaniri kuva isivo kupedzisira kumisha yatakabva ngatisevenzei tiziva tine hama dziri kumusha dzinoda kubatsirwa tichibatsira tichiidentify maprojects anosimudzira kumisha yedu nokuti ndokwatakabva hapana kupfuma kunodarika kubatsira hama dzako chero ukaita madzimari kana usingabatsira hama dzako kana musha wako usina kusumuka hakuna kupfuma kupfuma kusimudza rudzi rwese saka ndikati ndo mashoko ndoda kusiyira vana veZimbabwe uye chikoro ngatiridzisei chikoro kubva kuvana kunzvimbo dzakasiyana siyana vananga vaende chikoro vananga vafunde zvakaoma asi chikoro chinopa kuti chinovhura pfungwa zvinobatsira kuti vana vavhura mupingo varakwa kwamangwana saka ndikati ndo mashoko endaa kutumhuri yeZimbabwe.